Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti heyi no misoro yenhauzedu dzanhasi chitatu ndira 1 2020. Gurukota rezvemukati menyika vakazembe kazembe vanoti mapurisa ari kuzosunga vose vari kufungidzirwa kuti vakauraya mupurisa kubattlefields kunokorokozwa goridhe nemusi wemugovera. Asi vamwe vanorwira kodzero dzevanhu vari mune zviwanikwa vari kupomera mhosva vamwe vakuru vehurumende yekurega vari kunzi mashurugwi vari kuponda vanhu. Amai Mary Chiwenga vanonzi vave kurapwa navana chiremba vekujeri rekuchikurubhi. Tine hurukuro nezvizvarwa zvezimbabwe kubva kumativi mana ose enyika nekunze. Muchirongwa chelivestock diaspora forum na8pm tiri kutaura nezvizvarwa zvezimbabwe zviri kunze kwenyika nezvegoredzva. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001202465038. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na7pm pamasaisai anoti 909am 4930-6040 ne15460kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa studio 7 na6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 4930-7270 ne9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pafacebook page yedu.